Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina chikumi 25 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamazana mashanu nemakumi matatu 513. Vatori venhau vaviri vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti mauto nemapurisa muHarare. Masangano anomirira varayiridzi anokumbira dare redzimhosva kuti rimise kumanikidzwa kwevabereki mukutsvakira vana vechikoro mamasiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu nemakumi matatu 530, zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vashanu vakabva kuSouth Africa vaine chirwere ichi nezuro. Uwandu hwevanhu vapora hwakwira kusvika pazana nemakumi maviri nematatu 123 kubva pamakumi matanhatu nemanomwe 64. Vanhu vafa vachiri vatanhatu. Hurumende yakati vanhu vambogara muZimba kutanga musi wa 30 kurume senzira yokumisa kupararira kwechirwere ichi, asi hurumende yave kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa ichipomerwa mhosva yokutyora kodzero dzevanhu panguva ino. Nezuro vamwe vatori venhau vaviri vanoti Leopold Munende naMunashe Chokodza vanova nhengo dzeYoung Journalist Association vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti mauto nemapurisa muHarare. Mauto ari kupota achivhara maguta achiti ari kutyira kuti vanhu vanozoratidzira. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kana mutauriri wemauto vaEverson Mugwisi sezvo vange vasingadairi nhari mbozha dzavo, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vachokodza.
So tanga tichibva kubasa kumapasi 6 to 7. So on our way tichisvika kuwari mupark tichienda kumba tangosangana with a group of soldiers and police. Nubwa wati vatua, we try to explain to them kuti tikubva kubasa, tichima journalist vatadza zvinzwisisa. Nubwa wati vachipiwa nezvinhu zvakasiyana siyana, mumwe nemboma, mumwe nematanda, whatever. A lot of stuff was used kuchirohwa.
Ipo pamanga muchirohwa nemasoja nemapurisa aya, pane chikonzero here changa chipiwa chekuti manga muchirohwerwei chaizvo?
Chikonzero chavo chacho chekuti majournalist muonererwa havana imwe havangasina imwe nyaya yavo chaichai yekuti zvoni vane nyaya chaichai, but ngoti majournalist muonererwa ndotanga kurova vanhu. Even mazvaidentifies ndimana nani.
Tiri kunzwa kuti makuvara, mungatudzwa kuti makuvara pai chaizvo uye muri kuendawo here kuchipatara pari zvino?
Ya, iko zvino tiri kuchipatara kuparirenyatwa, but tarohwa nzvimbo dzakasiyana siyana, maoko, makumbo, zvisine kumagadziko.
Mamangara nyaya iyi kumapurisa here uye mune magweta ari kukubatsira iwo here?
Enda kumapurisa ekuwari impact anoripota nyaya yedu sezvo kuri kwaitikira nyaya yacho. Zvinanza mukwanise kumhangarira mamwe mapurisa panapa, munotondomamhangarira muri munotoenda kucentro munovamhangarira ikoko. Saka vangotipa tsamba yekuti tiende kumukwanisa kuti rapwe, saka izvino zvitiri kumborapwa.
Mutori wenhau vaMunashe Chokodza vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Ma Masangano masere anomirira varairidzi aenda zvekare kumataro edzimosva achikumbira rubatsiro rwokumisa Zimbabwe Schools Examinations Council ZIMSEC pamwe chete nebazi rezvedzidzo jeprimary nesecondary kuti varambidzwe kumanikidza vabereki kuti vatsvakire vana vavo nevarairidzi mamaski ekudzivirira kutapurirwanwa kweutachiona hwecoronavirus. Munyori mukuru erimwe remasangano aya reatus varobson chere vati hurumende iri kuda kunzvenga zvayakaudzwa nedare redzimosva kuti igadzirise zvese zvinodikanwa panyaya yezveutano zvikoro zvisati zvavhurwa. Dare redzimosva rakapa ZIMSEC nebazi rezvedzidzo kusvika musi wa26 chikunguru kuti vagadzirise nyaya dzezveutano hwevana nevarairidzi zvikoro zvisati zvavhurwa. Gurukota rezvedzidzo vaKane Matema havana kudayira nhare mbozha yavo pataidza kuvabata kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Isu takaendesa ZIMSEC pakutanga pamwe chete neministry kukoti tichitaura kuti zvikoro zvedu hazvisati zvasvika padanho rekunge zvichivhurwa nekuda kwedenda ratakatarisana naro, denda rekorona. Zvinongovhurwa chete mushure mekunge paitwa gadziriro dzakakwana, zvikoro zvaiswa gadziriro yekuti vana vatapurira nedenda iro oro varairidzi havatapurira nedenda iroro. Saka taisa nyaya yayo kumatare pakawane utongi hwekuti kusvika musi wa26 July ZIMSEC inofanira kuzodzoka pamberi pedare yoratidza kuti zvinhu izvozvo zvese zvavapo, ndokuti mazamanishoni anga achinyorwa.
Saka chakanganisika pachii? Chii chakonzera kuti mumhanyire kumatare zvekare imwe nyaya yenyu isati yanzwikwa?
Pari zvino tikuona ZIMSEC ichityora mutongo pamwe chete neministiri, nekuti iko zvino iri kudai nzira kuti varairidzi vaungane pamwe chete nemahedhimasta. Zvobva zvanzi zvekare vabereki vange vachibhadhara mari dzekuti mamaski anga achigadzirwa, zvinova zvakanga zvisina kunge zvataurwa mumutongo uwowo. Ende haisi responsibility yekuti vabereki vange vachiburitsa mari dzavo vachiita kuti mamaski anga avaripo. Inyaya yekuti hurumende inofanira kuprovhaidha zvinhu izvozvo. Saka isisu tazoona zvakakosha kuti tibate zvekare magweta edu titi ZIMSEC iri kutyora zvatakawirirana pamurao uye zvakataurwa kudare. Ndosaka maona nhasi tazoti gweta redu ranyorera ZIMSEC pamwe chete neministiri yedu ichitaura kuti vari kutyora kodzero idzodzo, havafaniri kunge vachidaro panguva yakadai seizvi.
Ko, pane chakaipa here kana vabereki vachikwanisa kugadzirwa mamask aya kuti vachengetedze utano hwevana vavo?
Pana chakaipa kunge vabereki vachikwanisa kugadzira mamask aya kuti vange vachigadzira utano hwevana. Asi isu tiri kutaura tichiona mamiriro akaita zvinhu munyika kuti vabereki vatiri kutaura iwavo vabereki vakatokundikana kuti mari dzinge dziripo dzezvikoro. Saka kuti tizovaremedze zvekare kuti vange vachibhadhara dzimwe mari dzekuti vagadzirise mamaski panguva iyo yatiri kuti wazhinji wese wavabereki isu tinomirira varairidzi nedzidzo yekumaruwa. Vabereki vekumaruwa vanototambudzika kuti vange vachiwana chouviri, vana vanoswera nenzara kuzvikoro, vanenge vachiswerera mangai ndokunge atowanika mangai achone, nekuti munyika hamuna kumira zvakanaka panyaya dzeupfumi, mari iri kunetsa kuwana. Saka inyaya yekuti hurumende ndo inofanira kunge ichiprovhaidha zvakanyorwa mubumbiro redu remutemo. Saka isu hatifaniri kunge tichiita kunge tisiri kuzviona kana kuti tiite kunge toignora nyaya iyoyo, nekuti vabereki panguva inoyi vakatoomerwawo. Hurumende inofanira kushowa responsibility yayo yoprovhaidha mamaski, nekuti ndozvayakapledja even kukoti nemagweta acho akauya akamirira ZIMSEC neministry, ndozvavakapledja kukoti kuti vachange vachiona kuti zvinhu zvese zvavawepo. Saka kuti tiremedze vabereki vari kutokundikana panguva ino yekuti ivo pache zvavo hazvitsvagire mamaski vozotsvagira wana, izvozvo mutoro mukuru. Ende ndo patinozouya otomira toti aiwa, isu nyaya yedzidzo inyaya yakakosha, asi upenyu hwakakosha zvekare. Saka tochengetedza vana wedu, tochengetedza varairidzi wedu panguwa imwe chete yoyo shikare wabereki cho uiri wawo tichenge tichenge tezo
avo vangi vari munyori mukuru we Atus va Robson Chere vari parunare ko Harare ne Studio 7. Mitengo ya zvinhu zvakawanda munyika yakakwira nechitatu nezvikamu zvinodarika zana kubva muzana izvo zvakashamisa vanhu vakawanda. Zvinhu zvakanyanya kukwira mitengo yazvo zvinosanganisira mafuta ekufambisa dzimotikari, zvekudya, zvinoshanganisira chingwa, nyama nezvimwe uye zvizhinji zvinoshandiswa nevanhu zuva nezuva. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kukwira kwemutengo uku hakuchafambirana nemihoro iri kutambirwa nevashandi vakawanda. Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye ichishanda neLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kukwira kwemutengo uku kwakanyanya kukodzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika, zvikuru sei mushure mukuparurwa kwemusika wemari yekunze nebanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe. Ngatinzwei vachitsanangura mukurukuro yavaita naJoga Kandemiri weStudio 7.
Kukwira kwezvinhu kwatiri kuona muzvitoro kuri kukonzereswa nekuderera kwemari yemuno tichienzanisa nemari yekune dzimwe nyika. Zimbabwe dollar depreciation yaitika mazuva achangopfuura aya, uyewo zvakare Reserve Bank wakaparura foreign exchange auction system yakureva kuti foreign exchange inenge yakutengeswa paauction pano vachi bidda kuti vakwanise kunge vachiwana foreign exchange. Ende zuro takaona kuti Zimbabwe official exchange rate yakatodererwa zvakare zvakanyanya ichibva pa 25 Zimbabwe dollar ichisvika pa about 57 Zimbabwe dollar. Saka izvozvo kuderera kwe exchange rate kuno affecta mitengo yezvinhu. In fact, hurumende kaibve yatokwidza mutengo wemafuta after adjustment exchange rate yatakaona yakaitika nezuro. Ende kukwira kwemafuta kuno affecta mitengo yezvinhu zvese across the economy, nekuti mafuta anokosha, anoshandiswa muindustry, anoshandiswa mumasevhisi, vanhu vanenge vachida kufamba. Saka zvine yatinoti domino effect. Of course Zimbabwe tatagara mitengo yedu yapamusorosoro yatinoti muchirungu chronic high inflation, but kutarisira kuti mitengo yezvinhu icharamba ichitikwirewo, especially apo hurumende yakataura kuti ichange ichiwedzera vashandi vavo mihoro yavo ne 50% uye vari kuvapawo zvakare $75 COVID allowance.
Iko kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu uku, Dr. Chitambara, kuri kuenderanawo here nekukwira kuri kuita mihoro yevashandi?
Hazvisi kuenzanirana nekukwira kuri kuita mihoro yevanhu. Ende dambudziko racho ranyanya kukonzereswawo zvakare nenyaya yecovid yatinayo iyi. Upfumi hwenyika huri kuderera gore rino, iwo World Bank wakatotiudza iwo kuti iro gore rino iri ikonomi yedu ichaderera neminus 10%. Kuderera kuri kuita upfumi, mari supply iri kukwira, mitengo yezvinhu iri kukwira, mitengo yefuel yakwira. Saka izvozvo zvinoita kuti zvinhu zvisagadzikane munyika tichitarisa kukwira kunenge kuchiita maprices. Saka ini ndodambudziko ratinaro going forward, kuti tichangoramba tichiona mitengo yezvinhu ichikwira nenyaya yekuti pane mapuresha ekuti mari supply iiwedzerwe uyewo zvakare. Mafuta totarisa kuti anogona kuramba achikwira, zvichidhipenda nemafambiro anenge achiita exchange rate pa foreign exchange auction system.
Asi chii chiri kuita kuti mutengo wemafuta ukwire zvakanyanya kudai, Dr. Chitamba?
Kwira kwemutengo wemafuta kwakonzereswa nekuderera kwakaita mari yemunoshenzanisa nemari yekunze pa foreign exchange auction system. Saka wezera wabva wangotorawo mukana iwoyo kuadjusta maprice efuel esvondo rino. Hongu zvinoshamisa kuti panguva iyo mitengo yemafuta pasi rose yanga ichiderera muno ari kutokwira. Hazi rimwe dambudziko ratinaro muno nderekuti tide malevhi, mafees, mateksi atinoisa pamafuta ari pamusorosoro.
pane vari kunyunyutawo nenyaya yekusanganiswa kwemafuta anobva munzimbe kana ethanol nemafuta ari kutengwa achipinzwa munyika kubva kunze, inganzi muchirungu blending. Vamwe vari kuti izvo ndo zviri kuita kuti mutengo wemafuta uzonyanya kukwira. Imi munoti
kwirana nevari kutaura kuti hurumende yakasiya hurongwa yekusanganisa peturo mafuta anobva munzimbe mutengo unoderera ichokwadi ichozvo, nekuti pamutengo yakaparwa nezuro tirikuona kuti cost yeethanol ine chikamu chakakurisisa patotal cost yefuel yemuzimbabwe. Saka vakasiya zveblending zvinogona kuita kuti mutengo wemafuta unge uchiderera.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr Prosper Chitambara vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Daily News mune nyaya inoti mutauriri weparamende vaJacob Mugenda vambomisa kupinda muparamende mumiriri weNorton muparamende vaThemba Mliswa vachiti vange vasingazvibati nenzira inotarisirwa. Zimlife.com ine mashoko emukuru wemauto vaPhilip Valerius Vanda vachishora vamwe vakuru mubato reZANU-PF vavasina kudoma nemazita vachiti vari kuita zveuori. MuNewsday mune nyaya inoti vashandi zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe vepachipatara chemupindo vakanzi vambogara kudzimba dzavo vasingasangani nevanhu mushure muumwe mukoti awanikwa aine coronavirus mwedzi wapfuura havasati vadzoka kubasa. Nazvino izvi zvazivikanwa panguva iyo vamwe vana mukoti gumi nevatatu vepachipatara ichi vachinzi vabatwa nechirwere ichi mazuva mashomanana apfuura. NewZimbabwe.com inoti mutauriri weMDCT vaKalipani Pugeni vakurudzira hurumende kuti isunungure madzimai eMDC matatu ari mujeri mushure mokurambirwa mukana wokubisa mari yechibatiso. MuChronicle mune nyaya pamusoro pevashandi vana vemuzinda weZimbabwe kana kuti embassy muSouth Africa vakabatwa necoronavirus, izvo zvakonzera kuvharwa kweembassy kwemazuva gumi nemasere. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vashamarari veStudio 7 makadii mose, ndinokutendai zvikuru nenhau dzamunotipa dzinotaura chokwadi dzinenge dzisina rutirwa dzinenge dzakamiri dzakarerekera. Ndinotenda zvakanyanya ndichikufarisai mose nebasa ramunobata. Tingafarwo chaizvo mukaburitsawo audio yangu. Inini mubvunzo wangu wanga uri pako, inini mubvunzo wangu uri kuti kove machechi emuZimbabwe vari kupiko, vakanyararireiko? Kuwesa anonzi mudzimai kunyange dai pane vari vebato riri kutonga iye zvinoizvi reZANU-PF vakanyarara ana Johana Mumombe vachishungurudzwa. Ko vanomirira kodzero dzevanhukadzi vari kupiko muZimbabwe? Vakanyararirei? Kutarisa here kuti munhu uyu abuda mumba ipi? Ko veGirl Child vanomirira vanasikana? Kukodzero dzevanasikana dziri kuchengetedzwa here? Ko vanhukadzi tichachemera kupi? Tinotaura kupi? Kana ukataura chokwadi woshungurudzwa kuti wanyepa. Ini ndiri kunzwa kurwadziwa zvakanyanya nezvakaitika kuna naJohana Mamombe nezviri kuitika kwavari. Hongu COVID iriko, hongu vakaratidzira, asi ndo mhosva yavanganyanya kubva vanzi imhosva yabva ita sekuti vabva vaita kunge vaba here? Ingava zhinja ana Tokozani Kupe, ana Douglas Monzora vari kungofamba havasi kusungo, vari kungoita misangano vachiungana havana zvavari kuitwa. Kwana Johana Mamombe vanyanyoita zvakaita sei zvokusvika kuti hama dzavo dziri kurambidzwa kuti vavape zvekudya? Ko vanomirira kodzero dzevanhu? Timirireo vanomirira vanhukadzi. Madi kumirewo nevasikana, zvinorwadza. Ndini chiera ndiri kuSouth Africa.
Pamusoro vasati vateereri veStudio 7 nemi vadiki vechirongwa veStudio 7 tokutenda chose nekuu tipa nyuzi nzi tinozi pakutenda chose kuti tizirudi chinjiri kuitika ini ndiripo pangu pakutaura nauiri kuuya ndiri kunzwa muchiti pakurirai kuti izvo nguvai vanhu vachipoya pamaborders vasingadi kupinda nepamagedhi ya hatingapindire pamagedhi tinototi titojamba tisenerere tigonosvika kunzimba dzedu nokuti izvo nhau yacho inoitiwa negavhumendi yacho yakati horei haina kunaka vanoda choko muhumwe kuti inini ndibude mai ndine mari dzanguwo ndine zvandinazvo ndabva ndakachena ndisina kana COVID-19 ndakatochenawo kuno kubva kusouth africa ndogariswa mune vanhu vane COVID-19 kana mune mazai akasiyiwa COVID-19 ndobatirwa ndirimo handingafari nazvo ndinotopoya kuti ndiende kubva kwangu ndakanaka ndosaka vanhu vachitiza
Makadi vachamara restudio 7 matsigiri vese vanotevera studio 7 nyaya yemasoja nemapurisa ezanupf munyika iyi haichatishatira hasha dzavo idzi dzada tomuvaida tomboendeswa kuhondo shaiko vanoparara una nadrc zvinosaka tikagozi pfungwa dzavo dzingori dzehondo anongoona hondo pese pese vana vezimbabwe saka bheta vamboenda kuhondo anorwa hondo
pastudio 7 apo makadini aiwa tinotenda nechirongwa chamunotipakurira inini ndinongoda kupa muono wangu kubato remdc rachamisa dai vachamisa vangonyuzirina vambozvininipisa zvidiki zvishoma vangoteedzera iyo constitution yemdc vadzoka vabatana nevamwe tinoziva kuti yechamisa ndiyaani mavhoti akawanda ndiyaani vanhu vakawanda kunyangwe akabatana nanakupi akadzokera akabatana nanakupi paanongokondesa anongohwina chamisa ngaasatye pachinzvimbo chokuti mdc inhingiriki neive nenguva yakareba vachingorwisana pachezvavo pachinzvimbo chokuti varwisane nezanupf ndavamire vamborwisana nezanupf uko kurwa kugouya kumashure nekuti naizvozvi katarisa hakusisina munhu asi tiri kuziva huo rwuri muzanupf saka ndinotongokurudzira achamisa kuti dai adzokera atedzera constitution yacho yemdc ari kunzi akachamba ngaatedzere zvinhu zvifambe zvakanaka
masora seiko pastudio 7 inini ndinobvuma kuti munhu anonzi chamisa anondiye anonzi murume anonzi murume pane vamwe varume unogona kuramba akamira pachokwadi nyange uri 1 unogona kumira pachokwadi ugoremera vanhu 50 uri 1 look at what is happening now zanupf iri kugwisa chamisa in all ways ichishandisa even vamwe vanhu vaaishanda navo asi ari kumukonewa iye anongoramba akangomira pachokwadi chekuti sarudzo dzakabirigwa ende vachitokuzva kuti isusu hatizozodzokera kumasure zvavo zvokuti vanotirova zvokuti vanosunga vanoti toda kuti harvest house tomuburitsira mamps asi hondo haimisiwinga naizvozvo hondo yekuti vanhu vasununguke inongoramba ichingogwiwa ende iwo mapuraizi aina achikwira achidhoraranda achiruza value gwendo kuno vachadzidza namurangagwavo vachadzidza chaicho chokwadi ivona vanomugwisa nekumakoti masoja mapurisa everyone is fighting chamisa except his own supporters and his own subordinates munhu wese ari kugwisa chamisa but chamisa pazvamunomuita guys
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465038 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paintelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewww.voashona.com kana pafacebook peji yedu yevoa eshona rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemhuri yavo vari kuedza kumisa kubudiswa kwebhuku rakanyorwa nemwanasikana wamukoma wavaTrump, Mary Trump. Bhuku iri rinonzi rinotaura zvakawanda zvisingafadze vaTrump. Bepanhau reNew York Times rinoti munin'ina wavaTrump, Robert Trump, vakaenda kumatare edzimhosva vachikumbira kuti dare rimbomisa kuburitswa kwebhuku iri. Gweta ravaMary Trump vaTed Boutros vanoti vaTrump nedzimwe nhengo dzemhuri dzinoda kuti bhuku iri risabuda nekuti rinotaura zvakawanda zvechokwadi izvo zvisingadiwe navaTrump kuti zvibudiswe pachena. VaBoutros vanoti zviri kuitwa navaTrump mukuedza kumisa kubudiswa kwebhuku iri hazvisi pamutemo. Pakashaya baba vaMary Trump pakaita mutauro mukuru zvinonzi zvakabva mukuedza kwavaTrump kunyima Mary Trump nehazvanzi yake Marie nezvimwe zvenhaka. Boboto iri rakazopedzwa mumatare edzimhosva. VaTrump vanoti Mary Trump haafaniri kunyora bhuku sezvo vakanyorerana chibvumirano kuti asabudisa zvemumhuri yavo pachena. Bhuku raMary Trump iro rinonzi Too Much and Never Enough, How My Family Created the World's Most Dangerous Men, rinotarisirwa kubudiswa mwedzi unouya musi wa28 Chikunguru. Kambani iri kudhinda bhuku iri yeSimon and Schuster inoti bhuku iri rinorondedzera zvinhu zvizhinji uye riri kubva kumunhu anoziva paDonald Trump zvakadzika uye richitaura pamusoro pezvimwe zvisina kufanira zvakaitwa nemhuri iyi. Simon and Schuster ndiyo kambani yakabudisa rimwe zvebhuku rakaedzwa kubiswa navaTrump rakanyorwa nevaimbo vachipanga mazano chavo vaJohn Bolton.
Military heart. Gonna go to the Savanavango, Limiwa, my Hosombo, and the Maivango, and the Hamasangu. Gonna go to the Savanavango, Limiwa, my Hosombo, and the Maivango, and the Hamasangu.
Kamboka nobva kuna Ja Praise. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana mashanu nemakumi matatu 530. vatori venhau vaviri vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti mauto nemapurisa muHarare. Masangano anomirira varaidzi anokumbira dare redzimhosva kuti rimise kumanikidzwa kwevabereki mukutsvakira vana vechikoro mamasiki. Tashika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.